kunaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechitatu Chivabvu 25, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dora remunyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedora rekuAmerica sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Exchange Auction.
Zvinoshamisa nekushungurudza pamwe chete nekuti uri kuona kuti vana havana hanzi vangu vari kuelementary school, saka vana vadiki vanenge vari between grade 1 up to I think 6.
Vana vadiki vechikoro vanourayiwa pachikoro chevana cheRobb Elementary School mudunhu reTexas muno muAmerica. Rimwe sangano rinomirira vakoti reZimbabwe Professional Nurses Union rinonyora magwaro maviri enyunyuto kuHealth Services Board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashandiro evakoti avandudzwe. Kukundikana kwazvo vanozokanda mapadza pasi. Zimbabwe nhasi iri kubatana nedzimwe nyika muAfrica pakucherechedza zuva reAfrica Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaviri nemumwe vakaurayiwa nezuro pane chimwe chikoro muUvalde mudunhu reTexas muno muAmerica mushure mekupfurwa nepfuti. Senator vedunhu reTexas vaRoland Gutierrez pamwe nemapurisa vakaudza vatori venhau kuti vana gumi nevasere pamwe nevakuru vatatu vakaurayiwa pachikoro chevana vadiki cheRobb Elementary School. Vachitaurawo vari kumuzinda weWhite House mushure mechiitiko ichi, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vashora zvikuru vanorwira kuti pasave nemutemo unorambidza kutengeswa kwezvombo pese pese. Vakakurudzira kuti patorwe matano nekukasika ekumisa kuwanikwa kwezvombo nyore nyore uku. VaBiden vati vaneta nekungoona vanhu vachiurayiwa pasina zviri kuitwa kumisa kutengeswa kwezvombo. Vari kutarisirwawo kukurudzira dare reCongress kuti ritore matanho anodzivirira kuti futi dzipinde mumigwagwa nyore nyore. Kuurayiwa kwevana vechikoro uku kuri kuuya panguva iyo vamwe vanhu gumi vakaurayiwa kuBuffalo kuNew York mushure mekupfurwa svondo rapera. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuTexas vaNigel Gombakomba vanoti chinhu chinorwadza zvikuru kuti vana vadiki vakadaro vanourayiwa nemutoo wakadaro, vachiti panofanirwa kutorwa matanho akasimba anorambidza kuwanikwa kwepfuti nyore.
Zvinoshamisa nekushungurudza pamwe chete nekuti uri kuona kuti vana havana hanzi vangu vari kuelementary school, saka vana vadiki vanenge vari between grade 1 up to I think up to 6. But ukaona zviri kuitika pamusaka pekuti vakupfurwa vachiurayiwa hazvizazvo zvekutanga zvichiitika munzvimbo yeTexas, but unotoona kuti zvikuramba zvichiwedzera and you tend to wonder kuti une vana uchakudza vana sei munzvimbo yakadaro yekuti unongomhanya achitora futi nekuparadza upenyu hwevana.
Chii chamunofunga kuti chingadai chiri kuita kuti zvinhu zvirambe zvichiitika mudunhu menyu?
Mukatondera kuti inenge gore rapfuura, vanhu makore maviri apfuura, governor kunoku Greg Abbott akaunza mutero wekuti munhu anogona kufamba nepfuti asina kana license. Saka mukaona situation yadaro kuti munhu anogona kufamba nepfuti easily access izvi zvinongopromota zvinhu zvakadai zviitike, nekuti chero munhu ane pfungwa dzisati dzanyatsobatana kana kuti ane pfungwa zviri kunetsekana nemamental issues akakwanisa kuona pfuti hapana zvaunogona kuita. Akapinda muzvikoro, akapinda mashopu, akapinda kuchechi, nekuti anenge ari munhu akakanganisa kudhara. The next thing zvichangoitika kuita upenyu hunenge hwakuparadzwa kudaro. Saka chandinonyanyoona hangu ndechekuti imo mudunhu munome Texas vakanyanyoregerera kuti mitemo yepfuti isambove yakasungisisa, vanhu vanongotora pfuti chiri pavaiwana pasina kunyanya kupfunzwa kupfunzwa zvakawanda.
Tinoona kuti mukomana apfuura vana uyu munhu ane makore gumi nemasere 18 ekuberekwa.
Endo zvandasimbotaura zviya kuti pakaiswa mutemo kwakuti chero munhu anokwanisa kuwana pfuti ende kazhinji kuno mwana ane makore iwawo 18 anotoonekwa semunhu akura even achiri kuchikoro anenge akutoonekwa semurume mukuru but chinonetsa mani ndechekuti kazhinji kacho ukatarisa vanhu ivavo vanenge vaine zviri kuvanetsa wedha mupfungwa o mumhuri o mune vanhu vanovakidzana navo vanodzidza navo saka pavanenge vazotsamwa nekuti vanenge vane iwo mamental health issues hapana chinovamisa nekuti pfuti dzinokwanisa kuwanika easily saka anobva angoita sei unongoita zvemupengo ouraya vanhu saka ithink nyaya yemutemo inofanira kumbotariswa zvekare kuti at least tisapinde mumatambudziko akadai
tinoona kuti mutungamiri weamerica vajoe biden ndemumwe wevanhu vari kuti dai mitemo yaomeswa yekuwanikwa kwepfuti munotiwo nedanho ravo iroro
iya zvinhu zvinokurudzirwa chaizvo sekutaurana ndichita kuti ukaona kuti munhu anokwanisa kuona futi zvinyore nyore izvo ndo zvinotokurudzira kuti anything can happen nekuti hapana kamitemo inosungirira munhu kuti aiwa iwo kana une zera rakati kana kuti kana une rekodhi yakadai haukwanisi kupiwa pfuti so I think zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vajoe biden vari kufamba negwara rakanaka kuti at least vachitanga kuisa mitemo inokwanisa kumboti tidzore access yevanhu vari kuita pfuti I think he is step in the right direction
chizvarwa chezimbabwe vanigel gombakomba vari parunhare kuround rock kuaustin mudunhu retexas muno muamerica nestudio 7 munyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedhora rekuamerica sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika wereserve bank of zimbabwe foreign exchange auction nezuro dhora rekuamerica raitengwa nemadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe emunyika kana kuti 1 US dollar is equal to 290 Zimbabwe dollars svondo rapera dhora rekuamerica raitengwa nemazana maviri nemakumi mashanu nemasere emadhora emunyika kana kuti 1 US dollar is equal to 258 Zimbabwe dollars hatina kukwanisa kubata gavhuna veRBZ vajohn mangudya kuti tinzwe divi ravo asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuramba dhora remunyika roshaya simba uku kuchaita kuti mitengo yezvinhu zvose iwedzerwe zvakanyanya sezvo vezvitoro vachishandisa mutengo wemusika mutema wemari pakutara mitengo yavo asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari joyce ngwenya vanoti chave kuitika ndechekuti mitengo yemusika wemari yekunze wereserve bank of zimbabwe wave kutandanisana nemutengo wemusika mutema wemari izvo zvichaita kuti dhora remunyika risare risisina basa
chiripo ndechekuti kana kune mari mbiri makarenzi maviri mari yacho yakasimba kana iri musika mutema mublack market inodhonza iya isina kusimba iya ichikwidza kumusoro nokuti dhimandi yacho yemari yemusika nemaauthorities vanenge vari under pressure kuti vasvitse mari yacho paibiriga asi vanenge vasingaviti svike ipapa vanenge vachingosadharara iri papa asi chicharamba ichingokwira chete
saka izvi zvinosiya papi musika mutema tichiona kuti vazhinji vanenge vachitarisa mari dzinotengeswa pamusika mutema
chinowanzoitika ndechekuti kana mareserve bank kana central bank ine mari yakawanda yekunze vanozadza mari yacho yekunze mumaketi yoita kuzara sematomatis mutengo wodzirira saka ivo chavari kuita problem neavo ndeutambudziko varonde kuti vanoda kuti vange vachimanaja rete yekuauction yayo kuti zviite sekuti mari yakachipa ivo vasina mari yacho yokuzadza mumusika saka mari yacho yezimbabwe dhora inoramba ichingodonha chete kusvikira vangoregera nokuti simba remusika market forces akasimba kudarika macontrol forces saka vari kumbozvicherera makuva mari yacho ichaguma yacho isisina basa yemunomo
saka ringagadziriswa sei dambudziko iri vangwenya
emangudya ari munhu anoteerera achikwanisa kuti ange achitsvaga mari yekunze yakawanda asi neingari yezvemasanctions avo asi ane nzira mbiri chekutanga ndechekuti angoregera kuita zvekinem bank nokuti hazvibatsiri that's a controlled market asi kana ane mari yakawanda mureserve bank ngaachizadza mari yekunze mari yezvidhora mumusika ndokuti yaire yemusika mutema yaebekmakidziri asi haana munhu ane nharo anenge achingoti yeauction rate ndo chaiyo chaiyo saka zvichaita kuti dhora redu ringe ririmera kurasika
ko pane vamwe vari kuti dai nyika yangodzokera mukushandiswa kwemari yekunze zvagadzirisa dambudziko munoti
ini ndofunga kuti kana kukwanisa us dollar mitengo yedu inonetsa nokuti vanhu vemuzimbabwe vagara masobhizinesi emuzimbabwe vanhu vagara vane ukaro saka tik production munomu ne capital replacement kutati parogadzira zvemuno bangi vakawanda hapana nyika chonga ingabudirira chance yemari yekunze ngatigadzise mafundamentals acho pane kuti ngorama kushandisa mari yekuamerica
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari Grace Ngwenya vari parunare muHarare nestudio 7. Rinomirira vakoti reZimbabwe Professional Nurses Union ranyora magwaro maviri enyunyuto kumushandirwi anove Health Services Board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashandiro evakoti avandudzwe zvikuru mihoro yavo uyewo kuti vakwidziridzwe kumabasa. Mutungamiri wesangano iri vaRobert Emmanuel Chiduku vanoti vatora danho iri nekuona kuti hurumende yakavhara mukana wekuita nhaurirano nevashandi pasi petripartite negotiating forum zvavanoti zvave kuita kuti hurumende ingoita zano ndoga. Sangano iri rinoti rine nhengo dzinodarika zviuru zviviri. Studio 7 aina kukwanisa kubata Health Services Board kana ubazi rezveutano kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi, asi vachiduku vanoti vachapa vashandirwi masvondo maviri ekupindura kumagwaro avo enyunyuto avasvitsa vachiti kukundikana kwekugadziriswa kwenyunyuto dzavo vachazopa chiziviso chekuti vachazokanda mapadza pasi.
Isu tenge dzatiri kunyunyuta, saka tanyora magwaro maviri. Gwaro redu rokutanga richindairo kuHealth Services Board, which is the employer yema Health Service employees ose. Tine nyaya dzatari chitsutsumwa nhatu pagwaro iroro. Nyaya yekutanga inyaya yemuhoro wedu, tiri kuda maUS dollars, nenyaya yekuti mari haichatokwani zvachose yatiri kutambira. Ndo chinhu chekutanga. Chinhu chechipiri yanga iri regrading yemaprimary care nurses. Akaiswa marong grades, vari kuwana mari shoma shoma kutodarika vanhu vari pamusoro pavari, atingati manese 8. Saka tiri kuti basa rehealth service board kuita regrading nemapromotion procedures, vanofanira kuti vaise maprimary care nurses muraiti kategori vahore mari inokwana. Chinhu chechitatu chatachichinyunyuta inyaya yeclosure of the negotiation space. Health service board yanga ichisangana nevamiririri vevashandi vezveutano through the bipartite negotiating forum, asi zvaitika ndezvokuti hurumende yakaclosa negotiation forum, government representatives havana kunge vachisangana nevamiririri vevashandi. Zvatinoona siri fesa tokuda reopening of the negotiation space. Ndo gwaro rokutanga.
Ko gwaro repiri ramuri kuti manyorera kubazi rezveutano?
Gwaro rechipiri ranga richinda kwa permanent secretary Dr. J. Chimedza. Gwaro iri tari chitsutsumwa chiri chokutanga inyaya upgrading yemaprimary care nurses ana certificate holders akatrenwa nehurumende paita exode manesisi makore akapfuura kumasuresure uko hurumende ikati chava upgrade, asi kusvikira nhasi haisati yava upgrade. Tatotari ngava upgrade. We see it as the return of the bottleneck system, which is characteristic of the Smith regime, and we don't expect that in a post-colonial state. Saka ndo chimwe chatari chitsutsumwa chechipiri chiri kuda kuti manesi akapedza kuita bonding yavo ngavapiwe madiploma avo kana vachinda kunotsvaka mabasa kuzhevainde. Chechitatu chatari chitsutsumwa inyaya yemapost basic courses. Kamuna akata diploma rokutanga oramba achingopiwa madiploma. Isiri kutaura kuti those post basic courses should be streamlined to post basic degrees, kuitira kuti kana munhu anaanasthesia anoda oncology, anoda palliative care, anoda kuita anasthesia, ada kuita ICU, ada midwifery, vaite zvese izvozvo at degree level. Manesisi edu ave magraduates ese, kuitira kuti vave nemukana wekuvacompetitive kunyika dzese.
Munotarisira kuwana mhinduro riini?
Tiri kutarisira kuona mhinduro yedu in the next 2 weeks, inova nguva yakareba chaizvo chaizvo. Tofanira kunge tatoita mameetings neHealth Services Board, taita meeting napermanent secretary nenursing directorate, vakuru vose kunesi chidiscusa maissues atoda tigadziriswe. Kana maissues wayo achinge asina kugadziriswa, isu tichaenderera mberi nokupa notice or intention of incapacitation, tozoona zvinenge zvichitevera zvinosanganisira kurangwa mabasa.
Mutungamiri sangano revakoti reZimbabwe Professional Nurses Union vaRobert Emmanuel Chiduku vari parunhare neStudio 7 vari kuGweru. Tombotarisa zviri munhau. Zanganure na ure news zimbabwe.com Rina msorwe na unoti mutungamiri webato runopiki sareza apu Vasi wangilizu wengkomo Vanwe mwana koma na wegamba renyika uye waka mboye mutewezeru we mutungamiri wenyika wa Joshua Nkomo Varukuda uti baba wa wafuku nurwe kuva panora zikuwa magamba renyika pa Heroes Eka Bepa na ure news day rina msorwe na unoti darire pa msoro soro reconstitutional court Raka pa mutongo nezuro wekuti zvera runobvumizwa kuita zvepabonde zviri pamutemo Rave makore gumi nemasere kubva pamakore gumi nematanhatu. Yave nguva yenyu vateereri yekusitaurira mega zvamunofunga.
Koi koko koi pastu tsepe napo makadiko zenyu taura na Clemenzi. Ah, wewe ndiri pano zvamupa mupumaranga pa kumusha kwaita marengenya uko. Vana vongodzingwa sitinonzwa kurudzire government inoti ndai mutotaura nematicha maticha acha achatambiri kwagutuko. Ah, zvikoro tinovakatega asi government inoti tisakavaka. Vana vedu havasina rugaro nokudzidzapo. Zvakaoma munangarwa uraya nyika.
Parisei apo, pastudio 7, mulechana joga, blessingi, mukomana ngapinde hake, ngati vote, anamwari, ngasapetuke kumasure ba, ngasarashe mbere kunge kufirwa, ngati vote mani, yule musindo, gore rinouya 23 iro, ngati hambai teshe tovota, nare joni kwesheko yare, nyika dzeshe nyika mukanza vaiti vote, ndini boni, vamuzapingura, ngatenda hako.
Mamukasi vanamukoma jonga kandimire nevamwe vose kustudio 7 inoda kungotaurira vanhu vezanupf avo vanoti ivo nyika yakatorwa nehondo haina kutorwa nepeni zvinhu izvo zvinoda kuzvitanga 2023 kuvatadza kuti nyika inotorwa nepeni haitorwi nehondo hondo iya yakarwiwa nevanhu vaida rusununguko sezvatinodawo rusununguko rwatinoda gore rino rinotevera kuda kururwa nepeni munangagwa negavhumendi yapo ine corruption must go corruption nenyakanyanyisa uye president munangagwa tinotodemba mugabe waiva nani imi ndimi vutsi vobva kupedzisira 2023 samisa movies
makadiko pastudio 7 apa ini ndinonzi kruger ndiri muno mueastern cape in south africa muchiti angapinde mukomana kumusha toenda kumuvhota toenda kunomuvhotera But the problem manje tiwari dinenye mirishonga towards the elections ma UTS ano ane misindo especially kunzvimbo dzadzonyatsa kuziva kuti triple C yakabata nyaya musindo ndeicha zvirengidza masupporters akawanda e triple C asi yangu ndikurudzira kuti hai kuvhota mukomana tiri kumuvhotera ende anopinda asi nyaya musindo manje Ndonye ati waridi na yobozi sano toisiwe garande ya musi ndo wa siku liwa ya gare ya rikudo liwa.
Ndinoti maswe rase ndine tukuo Joyce ndrekuno kumaru ndera. Tunungu doku kurudira varu kumaru zefa kutiva saa chiki skwe nivanwe sano mefu. Munhu une kodzero yako yekuvhotera paunoda ende muballot box unenge uri wega ngavasachichidzirwe unongokwanisa kuvhotera munhu wavanoda ngavasavhundutsirwe ngavaende vanoita x papo pane mukomana ipapo ichibiki neusonichamisa
makadii henyu vana mukoma jonga kandivinge Tinonzwa zvedu zvatinonzwa zvedu nevakuru vedu vemunyika vanonzi vana baba vemisha avo vane dzidzo kuita mavhazi avo zvavanga vachitaura kwavari ikoko kwavakaenda nemutungamiri wenyika handifunge kunge vanotaura sababa vemusha kutaura vachituka handina shuwa kuti ndozvinoita baba vemusha baba vemusha vatonge musha vachidaro ukaona baba vemusha vakungotenga vachingoti panenge pachitaurwa nyaya inenge ichitaurwa mune zvakanaka vanenge vachingopopota kuratidza kuti baba vanenge vakundikana zvavari kutaura hazviiti machina vakaunza munyika machemumu havabhadhari vashandi havatobhadhari zvachose purazi ivo pavakayambuka vachienda kwavari ikoko vakaenda nemabhondi noti herai tiri kutambura isusu vane muzimbabwe matauriro ari kuita Dr. Mabvazauka vanoita kunge ivo nevana vavo chete ndivo vanogara muzimbabwe vakagarika baba ivo matauriro avanoita vachimwari
kwazivai kwazivai vashamarari vestudio 7 makadi apo ini ndinoti zvangu ndiri kuno kumasvingo zita rako ndirasingadi kureva nekuti zvokwadi vakuravo nevambodzika pachigaro vaiti kwiridza bhuruga zvino zvinhu zvakwira zvinhu zvaakudhura nevambosunduvo tadzova kuzorodzwavo tadzva kutsvamusana nedumbu mwana vatsvamusana dumbu ratsvavo aka zvatiremere
vakadiko pastudio 7 vakadiko aindoda kutenda zvangu kuna vadzokora avo vadzokora vadzokora rambai makasinga rambai makadzvanya mudhara rambai makadzvanya ipapo haimwe ndingwatida kudota mutauriro wepati chaivo havadzokora minobata kune zvadhaimani uyo vanga kudosekwa nasimavhe vavatoona kuti dhaimani uyo utopenga ungati kwai vari vafuteresanipe zvinhu zvakanaka zvinhu zvakadai sezvi kana zvinhu zvakanaka ngadzokei kunyika tione kwete kungotaurari kuna naeurope ikokoko achida chiguta chikanga kuti vanhu vemunosipa kwanotamba tidimomoendiri kungerenga
makadi apo pastudio 7 munofara here mukomata nomuka hwande pamwe chete nevamwe vamunoshanda navo vana Blessing Zulu joka kandimire vese tinovakwazisai zita rababa ndichiti makasimba here nokutendai nebasa ramunotiitira iri zvekuti tepfenyurira nhau ndinokomana anobva pamuchipinge pamanderapo ndinonzeloigata kana kuti manesa takumbira kuti hurumende itigadzirirowo zvebridji repabudzi apo bridji repabudzi ngoti pfuurei pachipinge West Farm apo bridji rekwabudzi iro kumbira kuti vambotigadzirirwa bridji iroro chakanyanya kuita chibridji chidiki zverod rebisistere matsaona haperi ipapo anoramba achiitika stere ndavambogadzirawo ipapo hurumende iri kutonga ndeyandiri kuisira ichi chichemo ichi ndapenda
idzo dzanga dziri pfungwa dzevateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zimbabwe nhasi iri kubatana nedzimwe nyika dzemuAfrica pakucherechedza zuva reAfrica Day iro rakanangana nokucherechedza pamwe nekupemberera budiriro yaitika muAfrica kuburikidza nesangano reAfrican Union kubva zvaraumbwa musi wa25 Chivabvu 1963 richinzi Organization of African Union. Asi vamwe vanoti kunyanga hazvo Africa yasununguka kubva kuvapambepfumi ichiri pasi peutapwa munyaya dzezveupfumi. Zuva iri riri kuuyawo panguva iyo zvizvarwa zvemuAfrica zvisina kubatana sezviri kuonekwa nekurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika nezvizvarwa zvemusouth Africa uye kushungurudzwa kwevamwe kunyika dzakaita seLibya. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai Zembe vanoti kunyanga hazvo pachine zvimwe zvinoda kugadziriswa pachine tariro yekuti zvakaumbirwa zuva iri zvichazadziswa.
Zuva rakadomwa iri navakuru vedu kuti tifunge nezvenharaunda yedu yeAfrica. Zvinotaura upenyu hwedu, magariro edu, zvinoitwa zvedu, nezvishuviro zvedu, nebudiriro, norusununguko, nokufara norugare muAfrica. Saka izuva rokuti yeuchidza kuti tirangarire izvozvo zvavanhu vorudzi rutema rwomuAfrica.
Asi muri kuona here zvakaumbirwa zuva iri muna 1963 zvichiri kuzadziswa pari nhasi?
Zuva iri richidomwa rariri zuva rokutsvaga rusununguko kubva kuutongi hwounhapwa kana kuti hwoudzvanyiriri kuti Africa yose isununguke. Zvino pane basa rakaitiwa nezvimwe zvakaitiwa takanangana nekusununguka kweAfrica. Asi basa iroro harisati rapera. Ndima yakarohwa kubva kwayakarohwa. Asi iko zvino takatarisa mberi uko tinongoona futi kuti pane basa guru rakatodarika rovakaitiwa. denda rinofanira kuita kuti Africa izosununguka ive norugare.
Asi zvii zvamungati zvinofanira kuitwa kuti rugare rwamuri kutaura iroro rwuitike?
Chokutanga ndechekuti rudzi rweAfrica runofanira kuva rwakasununguka kufunga. Muchaona kuti kana nyika dzose dzakasununguka, utongi kana kuti hurumende dzirimo dziri kurambidza vanhu veAfrica kufunga. Zvisinei kuti vanhu vari muhofisi ndorudzi rweAfrica. Asi mufungwa hatisati tasununguka kuti vanhu vafunge njere yavo vasina kunonera vasingatyi. Ndosaka tichiti Africa Day inofanira kuti itiyeuchidze, tinanganidze kuti tisununguke mufungwa. Mufunga tichakasungwa hambira dzakondo nebarbed wire.
Asi tiri kuona Dr. Zembe pana Africa vega vari kutadza kubatana tichitarisa zviri kuitwa muSouth Africa kune zvizvarwa zvekune dzimwe nyika, zvimwe chete nekunana Libya nekunana Mauritania uko. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Tinototarisa nokuda kwokuti izvo matongerwo akaitwa Africa ichipambwa nevabvakure vachiita zvikamu zvokuunza nyika iyi kubva kunana Berlin Conference kuya kunana Germany. Nazvino muitiro iwoyo ndiwo wakapinda kunjere dzavanhu nokufunga kwavanhu kweAfrica, kwokuti nharaunda inei Zimbabwe, iyo idoku Joni, iyo iMalawi, iyo yaemba Zambia, zvichitero. Saka pfungwa dzichipo iko zvino ndodzokuti nyika imwe neimwe yakamira yoga. Saka vanhu vazhinji vachifunga kuti tinofanirwa kudzokerana kuti Africa ndeimwe. Saka zvipenga izvi nemaitiro aiitwa noutungamiri hwacho nepfuma dzenyika nekugara kwokunzi inyika yamira yega, nyika yamira yega yega ndokwatakatipatsanura. Asi ndinoona njere yeAfrica ichiinda zvido zveAfrica zvinova nezvo zvakaisirwa Africa Day zvokusunungura pfungwa dzezvizvarwa zveAfrica ndokwatiri kuenda.
Havanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party vauraya Izembe vari parunhare muHarare neStudio 7.
Woti bro party. Tamuko ndakamuona yega chipambira yega ninguva newe ndandinokumbira amenokana paine pando kuzivira yega ndimusikana dai wandidaira zvikanzimuko washa demandikwanira munenge mune ruchiva ndoro kupfuurira ndikati zvamandipa ndinongochambira ndikati uyu mukana ndotoushandidza ndikati mama vangu ndotovazivisa asi vakandozviramba kana ndichinge ndabuda mama musandirambidze.
Tarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vanhu vechikoro pamwe nevakuru vatatu vanourayiwa pachikoro chevana cheRob Elementary School chiri muUvalde mudunhu reTexas muno muAmerica. Rimwe sangano rinomirira vakoti veZimbabwe Professional Nurses Union rinonyora gwaro renyunyuto kuHealth Services Board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashandiro evakoti avandudzwe. Dhora remunyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe weForeign Exchange Auction. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika dzemuAfrica pakucherechedza zuva reAfrica Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.